Atini chini chino tambirika. Nenya ya kuti zizinji za wakuta ura mguarura wa iri zinji za tumo kuna kunge tichi dila nazo. Ya juzi ni mzungati jikiri maraka wanda kutinge tichi zita marifomza andiru kubika nwacha. Marifomza anungu da kutigirwa ni maki stakeholders, especially political support, political will, political commitment. Saka maundu langu inini zinji za wakuta ura zinza kiara za tino ziva za tino kuna kunge tishiki gajiri sase nika
waruku kumekeza wakuti pange pachipua mkana uwe kukura kumakamba ni akazimiri raka na yatinga ti private sector munga wana ere zichiita hizu wakuti private sector inge chipua mkana uwe kukura yu
I think private sector kuti piwe mkana uwe kukura unge ta reforma doing business environment of course already sezi ngazi kana inewano wakawanda office president ni cabinet iri kuunza ma reforms but chakakosha ndechekuti ti expedite process iyoyo yekudila nezvininga mpinyi zvirikuita kuti vemabhizimusi vasade kuwandudza mabhizinesi avo kana kuti even maforeign investors anga asingadi kuuya kuzimbabwe nyaya yehigh cost of doing business I think inyaya hombe hombe nenyaya yekuti infrastructure yedu haina kunyatsa kumira zvakanaka nenyaya yekuti miripo yekukereta mari yakakura zvakanyanyisa saka I think ma reforms ma structural reforms anofanira kunge achiitwa kuitira kuti ti create environment yekuti mabhizimusi wavandudzike
vane kurudziro dzakati kuti dzinosanganisirawo kuti pange pachidimurwa mari dzinotambirwa nevashandi vehurumende izvizvi zvingatambirika here nehurumende izvi
ndifunga kuti zvinotambirika nehurumende even nevashandi chekutangisisa gore ratatarisa nharo rinouya iri gore remaelections and civil servants they are a key constituents yekuti hurumende haidi kuonekwa ichivashatirisa nekudimbura mari dzavo saka handione zvichigamuchirika izvozvi nemaelections atatarisa nawo gore rinouya.